Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina. Vanhu vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato ezanupf neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa muSouth Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTRCC vaNelson Chamisa. Chikwata chemimhanzi cheUB40 chichange zvichiridza kuOld Harareans Sports Club nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwakaitwa vasungwa vanopfuura zviuru zvina kubva mumajeri emunyika, vanhu vazhinji vari kushora vaMnangagwa vachiti mukati mevanhu ava mune mhondi nevanhu vakasungirwa kubata vana chibharo. VaMnangagwa vakashandisa masimba ehofisi yavo kuregerera vasungwa ava, chimwe chezvikonzero chiri chekuti majeri azarisa uyewo kuti hurumende iri kutadza kuchengeta vasungwa vazhinji ava. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyika zhinji dzinoita dzichiregerera vasungwa vanokodzera, sezvo majeri iri iyo nzvimbo inofanirwa kudzidzisa vasungwa kuti vachinje maitiro avo. Vachiti zvaitwa izvi zvinoodza mwoyo vanhu vakakanganisirwa. VaMasiye vanoti chimwe chikonzero chekuregererwa kwevasungwa chinogona kuva nekuita vanhu vazhinji vakabudiswa vanhu vakaregererwa mubato riri kutonga.
Tennis order i order inopwa ya inoitwa na president panguva nenguva, and i order inoitwa in terms of the Zimbabwean laws, but since time immemorial kubva kudhara takaona kuti ma order aya kana achiiswa anenge achida kubuditsa vamwe vanhu vanenge vakanangwa nehurumende kana kuti vanenge vakarerekera rimwe divi rehurumende kuti vabuditsiwe. And tinoona zvekare vanhu vachichema-chema kuti vanhu vakaita semarepist, vanhu vakaita sevanhu vanoponda, vanhu vanoonekwa vachibuda zvekare muchizarira nenyaya yeclemency. And zvinhu zvisina kuchinja paclemency yataona yaMnangagwa, yatikuona kuti pane vakunzi vakauraya, pane vakanzi vakarepa vakabuda paclemency, but vamwe vanhu vachisara vanoita senge vane mhosva dzisina kunyanya kuoma sterike sevanenge vakasungwa under mutemo wePublic Order and Security Act.
Anosarudza vanhu vanoregererwa nomutungamiri wenyika ndiani?
Izvi zvinowanzoitwa nemaprison officers. I think handine yazoziva hangu kuti pane regwaro rinozobva kana kuti kuna president ivo vane maindividual names, but zvinhu zvokuti kana president vaisa kana clemency order vanozoona nemaongorori emajeri vakaita seprisons commission, I think ndivo vanozokama up nelist yevanhu vanenge vachinzi vari kufula under macategories anenge ameshinwa muclemency order. Seiyo iyi yatinoona clemency order yavaMnangagwa ine hazinganzi macategories aripo ari kunzi vanhu vanokwanisa kuregererwa vachienda akaita sekuti vana vechidiki vanonzi majuveniles kana kuti vanhu vane masentences ari below 48 months mwacho vanhu vari kuriliswa achinzi nemamedical grounds, nevamwe vari kunzi vanenge vari above the age of 60 zvichingodaro zvichingodaro. So I think kana yazoenda kuprisons vanenge vakungotasa macategories iyayo vachingozo budisa vanhu
ndizvo zvinoenderana nawo here nedzimwe nyika mukuregerera vasungwa tichiona sezvo pane vamwe vanonzi vakabata vana chibharo vamwe imhondi chikwata ichi chinokodzera here kuregererwa chichidzorerwa mukati mevanhu mavakapara mhosva dzakaipa kudaro
semaonero angu ndoona sekuti maclements aya semaitirwo anoitwa muzimbabwe anoita pachirungu defy the whole sense yekuendesa munhu kujere because kuendesa munhu kujere inyaya yekureforma munhu and kana pachizoita atingati macategories ekuti munhu anenge achinzi akapomerwa mhosva hombe hombe sterege anobuditswa pachisara munhu anotoe nenyaya isina kana sarukano kana kuti yakaita senge kusungirwa nyaya dzepublic order kana kuti posa tozoa kuti posa mutemo wagara uchishungurudza vanhu especially vanosapota yatingati opposition muhurumende but kana takuona zvakadaro pakuita musarukano wekuti vanova vachisungirwa nyaya yedzematongero enyika vachisara mujere avo vachinzi vakaponda vanhu vachirepa vanhu vachiendesa vachibudiswa zvinhu zvinoita defy yatingati the whole aspect yekuti munhu anoenda kujere kunoreformwa kana kuti hurumende inobudisa vanhu zvakadaro because inini semaonero angu ndinoona sekuti claimants chaiyo inofanira kuve ichizouya kana paongororwa kuti majere akamira sei because tozoziva kuti pane ripoti yakabuda gore rino iyi yakaribudiswa nehurumende yeamerica inoona nezvemahuman rights yanga ine mapeji akawanda nekuwanda enyaya yemaprison conditions nenyaya yekuva overcrowded mumaprisons inyaya yekuti hurumende dai yakanyatsokuongorora kana kuti ripoti iyoyo nezvaiitaura yaigona kuuya ine claimants yakanyatsokunaka yaibuditsa vanhu vanonzi vaana mhosva dzingakodzeri kuti vaende kumajere vachisabudiswa ivo avo vane mhosva dzakasimba kana kuti vane mhosva dzavachiri kusevepa dzakaita serep nemeda vachizosarawo vachizoita wo pesa sentence yavo but semaonero edu ende semaonero atagara achingoona nguva nenguva maclements order achiswa nehurumende iyoyi maclements order anoiswa ane chinangwa chokuda kuti vamwe vanhu vavo vabude takuda kunangana kumaelections
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi nemuvhuro South Africa Broadcasting Corporation SABC yakaratidza firimu pamusoro pemutungamiri weCitizens Coalition for Change vane zvonchamisa firimu iri rinonzi President rakaitwa naCamilla Nielsen wekuDenmark uye rinotsanangura upenyu hwemutungamiri webato reTriple C kubva musarudzo dzakaitika mushure mesarudzo dzegore ra2018 idzo dzainzi navachamisa hadzina kuitwa pachekerere hurumende yezimbabwe yakarambidza kuti firimu iri riratidzwe muzimbabwe mapato makuru muzimbabwe rezanupf neTriple C ane maonero akasiyana panyaya iyi mukuziya nezvenyaya iyi evans zvininga abata vakafanira kubata chigaro chasachigaro weTriple C munorth america vatawanda dzokora kuti tinzwe maonero avo
vana vezimbabwe vari musouth africa vakafara zvikuru vachikwanisa kuona firimu rapresident chamisa rinonzi the president iro rakagadzirwa namuzvare Camilla Nielsen uyo akagadzira rimwe riya rakambonetsa dhokumendari rainzi the democrats firimu iri rakanga rambobuda kuno kunana united states nekunana united kingdom vari kumusha nekusouth africa vakati kweisu tasaririrei asi rakatakazoona richibuda pasabc 3 vanhu vakafara chaizvo
mungayeuchidza veruzhinji here kuti rinonyanyotaura nezvei firimu iri
firimu iri rinonyatsotsanangudzira vamwe vose vanga vasipo reuchidza avo vanga varipo muswa August 1 kupondwa kwakaitwa vanhu nyaya iyo yakanyatsoburiswa vakaburiswa zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kurohwa kwavaitwa zvikuru seiwo kwakaburiswa kubirwa kwakaitwa sarudzo dza 2018 navamunangagwa nezano PF saka rinonyatsotsanangura nekuburitsa zvose izvozvo.
Tinonzwawo kuti rine mubayiro warakahwina parakaburitswa.
Firimu iri rakahwina mubayiro wepasi rose rangaanga rabhanwa muZimbabwe mushure mekunge Mai Nelson Camila vataurira hurumende yeZimbabwe kuti vari kudawo kuti vana veZimbabwe vawane mukana wekuona firimu irori veZimbabwe vakabva vati kana atidi kuti firimu iri rionekwe nevanhu veZimbabwe.
Kuona kwenyu sei rakarambidzwa kuburitswa muZimbabwe?
Izvi takazviona kuti vaizviitira nekuti firimu iri raiburitsa unhubu hwehurumende yeZimbabwe saka havana kufara kuti riburitswe imomo. Asi takazongoonawo kuti vekuSouth Africa avo vanonemekedza kodzero dzevanhu vakabvumira kuti firimu riburitswe paSABC 3. Vana veZimbabwe ruzhinji rurimo muSouth Africa vakariona, nevamwe vari muZimbabwe vanoona SABC 3, nevamwe vasingakwanise kuona Zimbabwe Broadcasting Corporation vekunana Plumtree, Victoria Falls, kunana Chiredzi, takanzwa vachifara chaizvo nekuti vakazoona chokwadi chakaitika muna 2018.
Vakafano bata chigaro chasa chigaro weCCC muNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mukokeri wenhengo dzedare reparamende dzeZANU PF vapupurai togare pi kuti tinzwewo divi ravo.
Ini handina kuwana mukana wokuona that documentary uye handingazivi zvakaonekwa nevanonzvera zvomutemo kana zvesecurity kuti dokumendari iri ringava rinokonzera kusagadzikana nemirishonga mukati mavanhu vedu veZimbabwe. Isu tiri nyika inochengetedza nokuremekedza mutemo. Kana chandingaita ini chingaitwa nomumwe chikaonekwa chisiri chunhu chinotibatanidza savana veZimbabwe, chinovaka runyararo, mufaro watinotarisira vana veZimbabwe vese, ini ndinoona kuti vomutemo vanenge vachiita zvakanaka kana kuti iro sangano rinotarisa nokuongorora zvinhu zvakafanana nezvinoiswa pamhepo, kana rikaona chinoiswa pamhepo chisingavaki zvinotarisirwa kuda nebumbiro romutemo wedu wenyika kana nemitemo mimwe yatinenge tinayo, vane kodzero zvakwazvo kwazvo kuti aiwa ichi chunhu chinonge chaitwa noumwe, asi tinoona kuti chine dambudziko pakadai pakadai asingachisashandiswa.
Ko dzimwe nyika dziri kuratidza wani firimu iri vatogare pi saivava vana SABC vekuSouth Africa?
Kuti chazondoiswa kuSouth Africa kune mitemo yavowo, kana kuiswa kuSudani kana kune imwe nyika, izvo tingazvishupanei nokuti avo vane mitemo yavo uye anoda kuti chiinde ikoko une zvinangwa zvake. Isu seninyika ngatichengetedze mutemo. Vese ava vemapato vanova ivo vanenge vari maauthors emadhokumendari yakafanana naiwawo vanopinda muparlamendi munoitwa mutemo yakafanana naiyoyi, asi tinovaona varivo vanotyora mutemo iyoyo vasina kana chiri kumeso kungotyora chete.
Saka toti mashoko enyu imi angavewo yekuti kudii pamusoro pefirimu irori kana zviri mariri?
Hapana chandingataura chakanyanya kunze kwokuti isu senyika ngatirambe takachengetedza zvinokonzera kuti isu senyika tirambe tiri vanhu vakabatana, vanorunyararo, vanorarama upenyu hwavo tichiteedza mitemo yedu yatazviitira isu. Vanofunga kuti Zimbabwe ingatongwa ichibva kune imwe nyika. Zvirotoka isu. Nyika ino inotongwa nesu vana veZimbabwe, isu nevayo.
Mukokeri wenhengo dzedare reparamende ZANU PF vapupurai togare pi vange vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chikwata cheku Britain chine mkurumbira che musambowe reggae UB40 na Ali Campbell chakasvika nezuro munyika kuzoridza nhasi manheru kuOld Hararians Sports Club. UB40 iri muchirongwa chayo chekutenderera munharaunda yeAfrica vachiridza munyika dzakasiyana-siyana. Vaimbove maneja wechikwata cheBlack Spirits chaitungamirwa namushakabvu Oliver Mtukudzi, asi vave kushanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Wanyanya vaudza Studio 7 kuti kambani yavo yakaita zvose zvainogona kuti iunze chikwata cheUB40 munyika pakupembererwa kweAfrica Day nhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zvininga weStudio 7.
Vanoda kuuya vanotenga kupi matiketi zvi zvavanofanirwa kuziva
matiketi aripo pane maivi pane 1 ticket unoita $60 nerimwe reticket reVIP inoita $150 but matiketi acho akupera kana pane vanenge vasakara kutenga ndovakuudzira zvevamhanye vanotenga at the moment anowanika kushop inonzi Take 2
Vamwe vari kubvunzawo kune vamwe here vaimbiwo vemunyika vachange vachitsigira chikwata ichi.
Kuna anonzi Mimi Tarkwani anoshamba ari kuBulawayo, so akatosvika mune muHarare anenge achiridza. Kunzi anonzi Josh MD mugare mune muZimbabwe zvo anenge achiridza. Kwozoita mukomana anonzi Silent Hill anenge achiridzawo zvakare.
Ndopedzisira zvangu nekuti mashoko amunoda kupa kuruzhinji rweZimbabwe tichitarisana nemutambo uriko.
Mashoko andinoda kupa kuruzhinji rweZimbabwe kuti mangwana tine zororo reAfrica Day. Handini mutambo uyu mutambo wekuti tiungane tipemberere Africa, tipemberere kusungana kwatakaita seAfrica. Tinoda kuti vakawanda ruzhinji wese ngari uyu tifarisise tipamuchise.
Avo vanga vari anoshanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Manyanya vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com rinoti vashandi veZim Papers kuBulawayo, kusanganisa vatori venhau vemapepa nhau eChronicle neSunday News, vari pakuramwa basa zvichitevera kudimburirwa mari nezvimwe zvavanga vachipiwa pamusoro pemihoro yavo. Zim Papers inoti ichadimbura mari inopiwa vatori venhau vanenge vachienda kunze kwenyika, uye Zim Papers haichakwiridziri vanhu pabasa kana kupinza vanhu basa pakambani iyi pari zvino. Munewsday sangano rinongorora zvemutemo reVeritas rinopomera hurumende mhosva yekutadza kutevedzera mutemo. Mugwaro ravo richangobudiswa, Veritas inoti bumbiro remutemo haripi hurumende simba rekumbomisa kushanda kwemutemo kanavo kuregesa vanhu kutevedzera mutemo. Munewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoyambira veruzhinji kuti panzvimbo dzekutarisa voters roll, vanhu havakwanisi kunyoresa kuti vagozovhota. Vachiti vanoda kunyoresa kuvhota vanofanirwa kuenda kunzvimbo dzinonyoreswa vanhu kuvhota. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo tutenda nebasa ramunotiitira kutipa news vasingadi kuti tinzwe. Nese zvenyu vashamarari vekustudio 7 ndoti makadiko. Aiwa kakoroneri gore redu, hatidi kuvapa dzimwe 5 years futi wezi kana tichida isoo kufamba tichitaura tega murodhi nenyaya yenhamo. Ende rikana tavapa dzimwe 5 tichatifamba tichiridza pito yekutambura. Tibatsirei.
Makadiko vashamararo estudio 7 sanganisira vateereri. Tiri kuno kuJubeki kunoku. Takangotaurawo kuti takauya kunoku nenhamo, takati chimhanya kunoku. Saka tingadzokere kuZimbabwe because yanzi ikindi heye havasi kuda maforeigners edu dula watu. Ready to die ye do or die kana tiri kunoku. Tichadzoka zvedu kuZimbabwe kana takuda hedu. Kana Zimbabwe yanani tinodzokera. Tinodzokera kumusha kana Zimbabwe yanani, pane zvinhu hatidzokeri. Hapana anofanira kutimanikidza kudzokera. Tinoita zvatinoda nekuti kwayatega. Ndiwo mashoko angu chete chete iyayaya. Ndipa Jubeka.
Makadi pano pa Studio 7 ndinetwa mutape ndiri kuDurban. Ini ndinoona kuti system yakashandiswa 2008 pana president yakaitika 2008 pakahwina watsvangirai ngaishandiswe iyoyo pari zvino pane maelections atakatasana nawa ndokuti president chamisa wapinde nekuti zvazviri open maresults este aibvati akabudiswa ipapa aibvaiswa pamabhodhi vanhu isu vachizvionera kuti uyu neuyu zvikabva zvakaundwa nyika yese zvikaonekwa kuti ahwina ndiwatsvangirai. Saka iye zvine zvikashandiswa system iyoyo ndinoti president chamisa vanopinda. Ndatenda zvangu.
Mamukase mukoma wandi mamukase ndichitemo nenyaya yakaitika kuBigTown mani nyaya yekukanganisa vanhu vari pamusangano wavo. Ndochitemo chandinacho deva vari vamwe vagona kugadzisa vanhu wavo vasiyana nevanhu vanozviitira musangano wavo vazviitire musangano wavo mapedza.
Inini maonero angu ndinoona sekuti mukosazana magodhonga mahlanu vakanonoka kutaura nyaya yavo nokuti izvo vakarepa vese vasabudiswa. Zvinongozotaura izvezvi ivo vanhu vatobudiswa mumajeri nechekare. Saka handione kuti vanhu vakabudiswa mumajeri vangateererwa futi vachinzidzokai kumajeri nokuti vehoza varatidzira, nokuti vehoza vanyunyuta. Dai vakazvitaura pakatanga kuziviswa kuti vari mumajeri vachabudiswa, dai paripo pavakatanga kutoshambarara vachiti ivo vakarepa nevakadini, tokurudzira hurumende irege kuvabudisa. Saka pari zvino zvinoreva kuti hazvichatoshandi, kwanga kungotaurawo chete.
Inzwa ikavakomana dambotaurawo panyaya dzebhora, nyaya dzesoka. Isu tiri mayouth tofarira soka. Saka Studio 7 musambe maungotaura nyaya dzebhora remuZimbabwe ba. Unombotaurawo bhora rekunana Premier League, Bundesliga, La Liga uko kunana Serie A kuItaly handitika. Nekuti zvinakidze bhozi mimi. Remember kuti pane vamwe vanhu vari kumaruzevha kumamisha vasingakwanisi kupinda paindaneti ende vasina masatellite dish ekuonawo mabhora naManchester kabati vachitofarirawo matimu iwayayo. Saka munopota muchitiudzwawo kuti Man City yaita sei, Man U yaita sei, Chelsea zvose moenda kunana Germany, kunana Bayern Munich, kunana Dortmund handitika, muchitiudzwawo naPSG muchitiudzwawo maresults chero mukasapedza nyu zvese but muchitiudzwawo kuti zvakamira seika. Ndofunga zvinonakidza. Studio 7 toida Nelson Chamisa ngapinde but imi motiudzwawo kuti zvipambo bhora zvakamira sei handitika ihi kuti zvona Dynamos zvinongoto Dynamos ya draw Islanders ya rowa Caps ya zvinopeka zvakubhowa manje mabhora zvemuZimbabwe manje
Magadi pa studio 7 apo aya mukuti gonera mukuti batira basa mukuti batira basa ndabe kuti simbisa chatiri kungoshuya ndechekuti kuma police stations kuti uda security isiri yekubirira huko vanofana kungwara vakomanawo
wete ruhwa ende isusu takadzomirira vamunanga vakatidzidzisa kuti tivhote kuvhuta kubudisiziya munoziya vanhu vezanupiefu vakutorwara tanga nebaba wacho uyu nhasi ndimugwadi atara nezvekuti endai mutasa mazita enyu kuvhota throw asi kakurwara kacho kana baba wacho ndokaana mugwadi aiwa musha wapararambira group makadii pastudio nemhuri yese yezimbabwe
taida kutaura maringe navamutuli mbuya vanenge vatadza kutogadzirisa ikonomi vamunangagwa vakapinda vachiti vari kugadzirisa upfumi hwenyika vaakusiyana nezveupfumi hwenyika vaakuti takarasima kusunga vajobhusikala kuisa mujeri kutenga ndege dzinotyisa dzemhando yepamusoro vachitambisa upfumi hwenyika vanhu vari kuda mabasa munyika havasi kukwanisa kugadzirisa zvakatarisa neruzhinji muzvipatara hamuna mushonga tiri kuti vanhu vari kuda mabasa kwete zvekutengerwa ndege kwete zvekutengerwa mazimota anotyisa kune vatungamiriri vezbc avatakaona vachipiwa mota muzvipatara munofanirwa kuva mune maambulensi kwakutengwa ndege dzinoita 320 miriyoni kutambisa mari yenyika uyu murume uyu atadza kutungamirira nyika uyu izvo zvimari iri kushayiwa simba njuga dzarema ngaabve munangagwa
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tosimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi ane mukurumbira pasi pose Tina Turner akashaya nezuro. Tina Turner uyo akazvarirwa mudunhu reTennessee muno muAmerica akashayikira pamusha wake kuSwitzerland ava nemakore makumi masere nematatu zvichitevera kurwara kwemakore mazhinji. Tena akatanga kuimba muna 1957. Zimwe nziyo dza Tina Turner dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Proud Mary, The Best, River Deep Mountain High, What's Love Got to Do with It, Steamy Window nedzimwe.
Your hand makes my thoughts react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical. Only logical. You must try to ignore that and be more than. Someplace I've got calls to be
kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Tina Tena uyo akashaya nezuro What's Love Got to Do with It. Sezvo nguyedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina, vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa South Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTriple C Vanessa Chamisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mwina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.